manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 26, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika vachiti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi vebato reZANU-PF vanoti havakurudzire nyaya dzekurwisana pamwe nemhirizhonga mubato ravo vachiti vanoona vanopikisa varivo vari kudzishandisa zvakanyanya. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition waita gadziriro dzekupedzisira pamberi pesarudzo yebyelection iri kumangwana kugokwe kabuyuni, vose vachitarisira kukunda musarudzo iyi. Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola rotarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kuri kuita bato iri musarudzo. Iyi ndiwe mumwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora kuwanda kwemhirizhonga munyika yavanoti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF vakati vari kushanda zvakasimba kuti hwaro hwesarudzo huwandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzasvika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vataura nevatori venhau muHarare nhasi vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuZumba, kuWedza, kwaSeke pamwe nekuGokwe pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo. Vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau kuGokwe kwaBuyuni neZuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo. Vati vatsigiri vavo vakawanda vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yaNeZuro iyi.
Vaona vana vakuru Midlands ndovakanga vari muzvimbemo vana Julai Moyo, vana Lari Mafima nemotikari dzavo dzaiya kuma 23 vakadzingirira konvoi yedu tikatozovabvanga vane chuti tikatisa tiri kurwa nokuti tanga takaudzwa kuti pane zvavada kuita. Saka takangoti regai timbonzvenga pasaidi. Havana kwanisa kuziva kuti aenda neko. Vakazongonzwavabvunza kuti tasvika kwanga kune musangano vaisingada vachati bloka kuti saenda nekuti ndozvavanoita kwese kwataenda. Vanotonesa maroadblock Masvingo, kwaChivi, Chiredzi, Zaka, Ikita, Chipinge, Chimanimani, Nyanga, Hurungwe, chero kwataenda Mushumbi Pools, Mount Darwin, Vashamba, Mvurwi vanovaida kuchotivharidzira. Ipapa uZumba Hwedza kurova vanhu kuputsa pati dzevanhu kunofundisira vanhu ndizvo zvavanoramba vachiti asi munoziva kuti makada anoshora vatevo.
Vativo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri veZANU-PF avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo.
For about almost five kilometers takaenda mugomoka for about 2 hours then we had to walk kunoenda kwanga kune mota dzedu. Because iwo vakangachera mota so indakadhirovhwa nanapinda musango because iwo vakafunga kuti mota ari mumota indandamu. It's almost like film kana the movie style. I think I'll beat you and that's what nevamwe vano actor because but it's for safety. We could have had my scaffolds but panda bloodshed and they will say kuchamisa aprovoka vanhu aridza futi aita se achinwandat.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadaro vachamisa vati vakwidza nyaya yemhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvavati zviri kutarisirwa neZANU-PF vachiti vanoda runyararo munyika. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati
nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzokurwisana, nyaya dzokudena, nyaya dzokushungurudza vanhu, nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano weZANU-PF. Asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzifani vanodzishandisa kwazvo. Kunyange zvavo vakangwarira kuzoti kana dzinge dzaitika vanomhanya kumapepa nau nekune vanotepenyura voti musangano wezanupiefu watidai. Kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi chazoitika chii. Vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano wezanupiefu.
Mutauri womubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndozvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichitenderera mberi, tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kuti vanenge vari vatsigiri vavo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezek vaJasper Mangwana kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remapurisa kana paine nyaya dzemhirizhonga dzakasvitswa kwaari, asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyaya dzinenge dzamhan'arwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapato makuru anokwikwidzana munyika eCitizens Coalition for Change kana kuti CCC neZANU-PF ari kutarisirwa kutatsurana mangwana musarudzo yeby-election mudunhu reGokwe Kabuyuni. Sarudzo iyi iri kuuya kunyange hazvo dunhu iri rakambovhiringidzwa nemhirizhonga mazuva maviri apfuura, asi mapato ose ari kuti anotarisira kukunda zvine mutsindo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kumirira bato reCC musarudzo idzi vaCosten Mukuti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato reZANU-PF.
Saka patari kuongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwashuwa vacharamba zvani mangwana, tinofanira kukunda. ZANU-PF yakatraya zvese zvakaifungidzira zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka. But kuona kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vashandira mararamiro avo despite nyaya dzeviolence, despite nyaya dzevote buying, tinotarisa zvopa kuitira zvakanaka. Hatifuvai vanhu kukomplaina steric wezvanhu takavadzidzisa kuti aiwa vanhu vanozvisunungura voga. Saka mangwana tinofanira kukunda.
VamuKuti avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kuMDC vanopomerawo ZANU-PF mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukwedza vatsigiri, asi vanoti izvi hazvivatadzisi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri. Vatsigiri veCCC vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipitisa musi wechipiri, uye mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakambovharirwa kuti vasaite musangano nevatsigiri vavo, asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota vachitsigira nhengo yavo vamuKuti mangwana kuti vapedze udzvinyiriri hwavanoti huri kuitwa neZANU-PF.
Vanga vakandibvaridzira vasingadi kundiuye kuno, asi tinotenda Mwari, tinotenda imi nerudo. Saka ndinokutendai kuno kukabiuzi namutembo, ndinokutendai pa1 nepa2. Ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota, voti hatisi kuvhotera munhu, voti tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa, tiri kuvhotera tsinga dzemvura, tiri kuvhotera tsinga dzemagetsi, tiri kuvhotera tsinga dzemufaro,
asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti vakakonzera mhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi, vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga. Vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaSpencer Chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadyidzani neStudio 7.
Studio 7 akashandidza ndishandidza neStudio 7 maramai very sorry I can't ndikwanisa
kutaura neStudio 7. Asi sazvigaro weZANU-PF kuMidlands Valari Mavhima vavimbisa vatsigiri vavo munyika kuti vachakunda mangwana nekuti vakabata basa ravo zvakasimba panguva yekutsvaga rutsigiro.
Zuva kuzora mangwana apa anduku vashanda kumavhota basa redu takariita homu yekiri takaita takataura navanhu vanhu vakatirindisa kuti aiwa zvokudzorera ECC yenyu nebamunayo
mama vhima varamba mashoko ECC yekuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema chema izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzan pf vatafadza mugwadi
ngavasiyane netsika iyoyo yekuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga ivo ndivo mhanya mberi kune vamapepa nhau nevanotepfenyura vachida kutsvaka kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruwamo maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka
asi mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaosanos gift sizva vanoti manyepo aya vachiti zanup f yatanga mhirizhonga nyika yose mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vajasipa mangwana vati
tongozivisa kuti sarudzo dzegokwe kabunity varezimbabwe electoral commission takaita zvose zvinodiwa kwadzechaka nokuga ne9 mawards ne53 mapolic station environment yachona iri calm asi tataona iri ndaripota either nepolice kana nemaofficial edu kuratidza kuti zvakarongeka mangwana zvichavhura na7 makuseni tovhara
sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valenard chikomba vezanup f avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino ndakamirira studio 7 kugokwe ndini godfrey mutimba
bato riri kutonga muangola repeople's movement for the liberation of angola kana kuti mpla riri kutarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kwariri kuita musarudzo vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri wenyika iyi vajoao lorenzo vari kutungamira apo mavhoti anodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% averengwa kare pataenda pamhepo mpaa yanga yakawana mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 51.7% izvo zvinoribvumidza kuve nenhengo dzeparamende zana nemakumi maviri neina kana kuti 124 bato guru riri kupikisa renational union for the liberation of angola kana kuti unita rine zvikamu makumi mana nezvina nezviga zvishanu kubva muzana zvemavhoti averengwa kana kuti 44.5% izvo zvinoripowo mukana wekuve nenhengo dzeparamende makumi mapfumbamwe vanga vachikwikwidzana zvakasimba navalorenzo ndava aldabelto scosta junior veunita unita yatozivisa kare kuti ichapikisa zvichabuda musarudzo dzemusi wechitatu idzi zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi vazhinji vanoti havasi kuziva kuti vachaita sei pachapera gore sezvo vasina kukwanisa kugadzirisa mapepa avo sezviri kudiwa nehurumende yesouth africa vamwe vanoti vakaedza kugadzirisa mapepa avo ezimbabwe exemption permit ayo achasvika kumagumo kupera kwazvita asi vashoma ndovakabudirira ngatinzwei hurukuru yaitwa namavelus musanganya uye westudio 7 nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa nezvenyaya iyi
anonzi abinel ongorima ndiri kulimpopo kusouth africa kunonzi dzanini kumapurazo zvinhu hazvina kumira zvakanaka muno musouth africa so far munhu wese taangogara mabhora uri panze nekusvika boys makambani mazhinji ari kupromisa vanhu achiudza kuti 2023 january kana usina pasipoti nepemiti usati ogara wauya zvako gara warega kuuya boys hatichikwanisa kuzoshanda nemi kana tisina mapepa akakwana according nelo yaakuva muno musouth africa saka zvinhu zvakangooma so far boys hatisi kuziva kuti mani mapepa acho kutinoziva tomawana ipi iwo asinetsa kutowana ndozvinongoreva kuti kambani ingoreva kuti kupera kwegore uno ndokupera kwebasa
saka imi mushaisa sei manje
zvakanga hatina choisi kumba kwacho kutodzoke kwacho zvakatinza zvacho zvichingoriko nhamo yacho yatakatiza ichingoriko saka hatina choisi kwakutozongoona kuti toita sei asi nhau ingoripo izvozvizvi kwakutongoshingira kuti zvikaoma zvikadii kwakutongomanidza kurejesta kuvhota kuti zvinhu zvikwanise kufamba maybe tinogona kuisa imwe chenji munyika zvinhu zvikava beta bcause tina choisi vacho vamwe vochero matinoroja macho imomo matinotorenda dzimba chacha vanenge vachingotaurawo seizvozvo kuti gore rinoya hatikuda kuona kupona imuno saka nonga kuti kwaunogara kwacho zvakava kuti urege kuita zvokushandira makambani uito zvemusika but kwaunogara kwacho nokugara futi une fee yekuti pamwe ndichadzimba futi panapa saka zvinhu zvakangooma tete
makadii tetemavhe inini ndinonzi elizabeth campbell ndiri kuno kujohannesburg ndokwatiri nyaya yemapepa tetemavhe yanetsa zvekuti munomo chaimo amusisina kumira zvakanaka kwatiri kumaZimbabwe. Vakuti tiende kumba saka chandaotoona ndechekuti vanhu vakumira iko zvinezvi kuti vaone kuti pane koti ichapinda kuti ichapasisa kuti kudii. Then I think kana yapasiswa iyoyo vanhu vanenge vakuziva go ahead kuti vakunyatsokuita zvipi tichiri muno here kana kuti vanhu toenda kumba kunoregesa kuvhota.
Asi tiri kunzwa kuti nezuro imomo muJoburg maamakaberekera ingwe zvazvakamira sei?
Ah, manga makaberekera ingwe tete mahave mai manyiwa kwete zvekutamba mai manyiwa vanhu vasandoziva kuti omanya uchienda kupi. Ah, zvemuno chaizvo tete mahave senge isusu maZimbabwenzi dzangoona haro zvadzo. Asi nyaya iripo chaiyo ndeyekuti vanhu ngatigadzirei kuti December akakwana tiende kumba tinogadzira nyika yedu tione kuti tavhota zvine mutsindo nekuti kuramba tichimhanyiswa semamhanyiro aita vanhu nezuro kuJoburg kwakusina kumira zvakanaka.
Asi nhasi kwakamira sei?
Mapurisa ariko akazara kwakati nyararei nhasi uno ndoma.
Izvo zvanga zviri zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 zviri kwakare kuSouth Africa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta remekele rinove guta guru redunhu riri kumaodzanyemba kweEthiopia reTigray rarohwa nechombo chemuchadenga nhasi. Masangano enhau yemudunhu iri ari pasi pevari kutungamira kuda kuzvitonga kwedunhu iri ari kupomera mhosva yekurwiswa uku kuhurumende yeEthiopia. Bazi rezvemutemo muAmerica riri kutarisirwa kuburitsa nhasi gwaro rezvemutemo rakatarisirwa zvakanyanya kana kuti affidavit kana kuti gwaro rakanyorwa pasi pemhiko riri kutsigira danho rematikitiva eFBI iri kusecha kumba kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump Florida. Gwaro iri riri kutsvagwa nemaziso matsvuku nechikwata chevenhau nevamwe vanhuwo zvavo panguva iyo paine kugunun'una kwevamwe vezvematongerwo enyika zvichitevera kusechwa kwemba yavatrump sematanho ekuferefetwa kwavo pamabatiro avakaita magwaro ehurumende anokosha mushure mekubuda kwavo kumuzinda wewhite house muna ndira 2021. Musangano wenyika dzekuchamhembe kweAfrica weSouthern African Regional Climate Outlook Forum uyo wanga uchiziva mamiriro ekunze emwaka wekurima wa 2022-2023 waburitsa mashoko ekuti vanotarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uyu nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa rinonzi Cyclone La Nina iro rinonzi richaunza mafashamo emvura kune dzimwe nyika mudunhu reSADC. Nyanzvi dzezvekurima dzinoti mvura yakawanda yakanakira varimi chero hayo ichikonzera matambudziko kune dzimwe nzvimbo kana ikawandisa kana kunaya yakapararana. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivanzi Zininga weStudio 7 abata murimisi uye varisachigaro veBodre Agricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA vaIvan Craig kuti tinzwe mafungiro avo.
Munoziva munhu kuti ugare waziva nzira yauchafamba nayo zvinhu zvakanaka chose. Mamiriro ekunze mazuva ano asiyana nechinyakare kuya kwataitoziva kuti gorino kuchanaya chero mukaenda kumabhuku kana zvinyorwa kare zvaitotaurwa nzi ecological region 1 2a 2b kusvika kunana 5 kucha kunonaya mvura yakati mwaka wareba zvakati. Asi tikada kutarisa zvinyorwa izvozvo nezvaakuitika mazuva ano zvakanatsosiyana. Iko zvino tinoona isusu kuti mvura matarisiro atinenge takaita asiwo manayirwo ari kuita sekutanga kwemwaka chaiko chaiko. Tinoona isusu kuti mubhuku makanyorwa kunzi 21 October asi mvura yakuwanika kunana 20 November zvichireva kuti takatorasika kare.
Munoonawo sei mashoko eSADC aya tichitarisa kuti muri kuti tsoro yemvura yakarasika kare yaakunetsa kuteverera?
Izvi zvinenge zvataurwa vachitiudzawo mamiriro kana kuti mafungidziro atinenge tichizotinze kunenge kwakaita mwaka unotevera zvinotibatsira kuti tinatsoronga tichiziva. Saka ndiri kuona kuti mabudiro aita nyaya iyi mabudiro akanaka zvikuru ekuti vari kuti mvura ichanaya zviri normal to above normal. But ini ndoda kuitora nongoti normal because semurimi tikangoti mvura ichanaya zvakanaka tinoona isusu kuti aiwa zvinotobatsira murimi zvobatsira zvirimwa zvedu.
Ngatitariseiwo gadziriro yemurimi wanhasi yochimira papi takatarisa mamiriro aita kunzaya nemwaka yemazuva ano iyi.
Chinhu chandoda kunyanya kutaura varimi ndechekuti chero tichizi mwaka wakanaka ngatisakanganwe kuti vanhu vanotaura nezvemamiriro ekunze ngatiti isusu tiri munzvimbo yeHarare vanhu vanoona nezvemamiriro ekunze 900 millimeters kana nezuva rimwe chete patopedza mwaka tikati mwaka wanga wakamira tinoti mwaka wanga wakanaka asi kune murimi anoti mwaka wanga usina kumira zvakanaka bhikozi mvura yakanyaya kamwe chete zvinhu zvikazoomerwa. Saka nekudaro ndikati varimi tichigadzirira chero chinzi mwaka wakanaka tinoda kugadzirira isusu kuita kwekunze kuti chii chatingakwanise kugadzirira tipi kunze kunenge kwakaminama.
Murimisi uye varisachigaro vebhodhi reagricultural and rural development authority kana kuti ADA vaivan Craig vachitaura vari parunare muHarare naivan Zininga westudio 7. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vari kuramba kuendesa chibage chavo kugrain marketing board kana kuti GMB vachiti vari kupiwa mari shoma izvo zvaakuita kuti vatengesere vanhu mumigwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hurumende yakazivisa gore rino kuti chibage chose chinofanirwa kutengeserwa GMB, izvo hazvisi kuitika munzvimbo dzakawanda mudunhu remashonaland west. Mumwe mugaro wekunyamakate vaBrian Maputi avo vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuJMB vanoti vari kutengesa chibage chinosvika matani matatu pasvondo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. VaMaputi vanoti vanotengesa tani imwe chete nemadhora ekuAmerica mazana maviri kana kuti US$200 pasina mari yavanobhadhara yekutakura chibage.
Zviri nani hamuzotengesa henyu chakawanda asi chinhu chinotengotitanisa vamwe anenge ane 5 umwe ane 3 umwe ane 2 pasvondo panopedza henyu misvondo nogona kutitengesa kana 3 tani patani imwe chete iri kuti pa $200.
VaMaputi vanoti musiyano nekuendesa kuJMB ndewekuti kuendesa kuJMB zvinoda mari yekutakurisa uye dzimwe nguva chibage chinonorambwa chichinzi chinyoro zvinoreva kuti vanofanirwa kutsvaga zvakare chekutakurisa kudzokera nacho kumusha. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti JMB inopa varimi mari nenguva yainoda imwe yacho ichiiswa mukadhi mainozonetsa kutora.
Kuti uko kusvike mota inokutakurira iwo kuti uendese kuJMB panoda iwo uine mari yekuti uhaye mota iyo iendese kuJMB. KuJMB kwacho vanogona kusvika voti chibage chinyoro uhaya futi mota yekudzoka nacho. 2 vanogona kutitambira chibage chako chotengwa. Time yavanoda kuisa mari itime yavo, mari iri kuiswa iri RTGS. RTGS yacho kushanda kwayo ndokunonetsa asi panapa parodhi munhu akatengesa chibage chake neUS semurimi unogona kuti dzimwe dzenguva handisoda kutenga hangu mafertilizer hangu nguva dzinodzi uchiita hako zvaunenge uchiita US imari yekuti unokwanisa kuchengeta iwewe pataimu yaunenge wada kuishandisa unoishandisa ipapo reti iri sezvairi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi vazvikomborero maketa avo vanoti kutengesera vanhu mari yavo vanoiwana ipapo kwete zvekumbomirira mari chizoiswa mubhanga zvinoitwa neGMB.
Zvisinei nekuti mari yako chero iri shoma unongoiwana ipapo ipapo zvasiyana nezvekuti GMB inogona kuenda yotaa kugarisa futi yozongoya iri mikokeshi apa isingatengi.
Imwe shirikadzi amai Chenai Zvigadza vanoti sezvo vasingarime chibage chakawanda vanotengesa masaga vanenge vawana pamugwagwa kuti vawane mari yekutenga sipo munyu shuga nezvimwe.
Pamwe ndee ndine masaga mairi ndaendesa sei masaga mairi kuJMB ndienda kudo kutenga sipo ndotengesa kasaga kangu vanika nendina.
Pachabvunza uwando hwechibage chaendeswa kumadepot eGMB kusvika pari zvino zvichienzaniswa negore rapera mutauri weGMB Ranikson Kanyemba vati havana uwandu uhu sezvo vasiri kubasa vachiti vari kuHarare Agricultural Show.
Ndiri panapa ndiri muHarare Show, I don't have the figures but maybe you look at those ones maybe mangwana then they won't phone around ndapiwa ne operations.
Chibage ichi chinenge chichitengeserwa vanhuwo zvavo vanenge vachifamba nemumugwagwa mukuru uyu uye chinotengeswa kubva pabhagidhi kusvika kutani. Bhagidhi rinotengeswa nemadhora matatu nechidimo yekuAmerica kana kuti US$3.50. Pasi pemutemo westatutory instrument 145 wakadzikwa muna 2019 hapana munhu kana kambani kana sangano vanobvumidzwa kutenga kana kuwana chibage kubva kumurimi kunze kwekugrain marketing board. Mutemo uyu unorambidzawo kufambiswa kwechibage chakawanda kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu. Asi kunyange hazvo paine mutemo unorambidza kufambiswa kwechibage pakati pematunhu pasina tsamba inopa mvumo yekuita izvi, izvi zvinonzi hazvisi kuitika sezvo marora akawanda nemotokari zvichionekwa zvakatakura chibage. Kutanga kwegore rino hurumende yakasimbisa mutemo wekuti varimi vose vanosungirwa kuendesa kuJMB chibage, gorosi nesoyabeans zvavanenge varima mukati memazuva 14 kubva pavanozvikohwa, kukundikana vanotorerwa matano. Mumwedzi yadarika vashandi vehurumende vaitenderera muvarimi vachivatorera chibage chavanenge vasina kuendesa kuJMB nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nasi taita rombo rakanaka rekuvhara chirongwa chedu nenyaya inotandadza tiine muimbi anobva kuChipinge, Consider Marura, uyo anozivikanwa mukuimba nezita rekuti Faster Man. Mutungamiri Nkomo Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Iri idamba refu ra Faster Man rechitatu uye rinonzi ishiri ine maririro ayo. Tinzwe muimbi achirondezera nhoroondo yake.
Faster Man akazvarwa mugore ra 1998 of December. Faster Man akatanga nhau dzekuimba gore ra 2012 iye akazotanga kupinda muindastry yekupinda mumastudios gore ra 2015 apo panda atanga kuimba kambo festi kambo kangu kainzi ndiri mutumwa akatumwa naJesu. Ndikazoimba kamwe mugore ra 2016 kainzi mwana wechikoro ita zvechikoro kafarwa zvakanyanya pachikoro pandaidzidza pachisekondary school. Ndakazobudisa albhamu rekutanga mugore ra 2018 kainzi ndadzoka nemazhinji iro rakafarwa zvakanyanya rainga nemaCD rikaritengesa rikatengwa zvakanyanya rikatanga kuita mashows naro.
Nziyo dziri mudamba refu iri dzinosanganisira inoti mudzimu vhurai nzira, mukoma wangu, vamwe mumba vanodanana, pamwe chete neinoti mai vakatambudzika. Tabvunza Faster Man kuti vangada kumubata parunhare kana kutenga nziyo dzake vangamubata sei.
Tinobatika paFacebook munonyora kuti Consider Marura kana kuenda papeji rakanzi Faster Man Boss of the Beast. Tinowanika kuti paYouTube Music munoiwana ipapo munonyora kuti Faster Man. Tinobatika kuti paWhatsApp number dzinoti 0776747674. Tinobatika kuti pane dzimwe dzoti 071 911 3709. Tinobatika kuti pane dzimwe dzoti 073 847 86.
Komanzwi aungada kusira veruzhinji.
Dinotiwo masupporter, mapromoter, panoda mamanagers, anoda kusimbisa wafasamene, isaiwo ziso, paari, mutarise music yake, mukwanise kumusimudzira, nemari, kana kumusponsor, pane zvinhu zvikwanisiro zvekuti fasamene arambe achienda mberi. Nekuti vana veZimbabwe ngatirambe tichisimbisa fasamene kubva kuChipinge kumaNekaland uko. Fasamene ari kubika mutakunanzva dinotapira. Saka ndinoti kuvana veZimbabwe, rambai muchisimbisa fasamene.
Tinopa kutenda kuna Fasterman achibuda zvake mudariro neaka.
Tinotenda Fasterman, musakanganwa chirongwa cheLive Talk patiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Gifts Dube.
Kuluma ke ngama reforms ay 7 aqathekileyo okuhlanga.
Walongela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 Ncwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ekhuluma ke ngama reforms ay 7 aqathekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota, okuhlanganisela ke ukuhanjiswa ke kwama ballot box lama results okuthiwa yi transmission in real time. Ukhulume futhi yendaba zomsakazo media freedom.
Umholi we-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhla usole izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe. Kulowo eZimbabwe uPasma Umoyo ogwetshelwe ukulengiswa umthethondaba waphezulu we-High Court kwele eBotswana ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi ayithandana layo. Kuliviki kuwoza Friday silomchuli osacathulayo kodwa osedume kakhulu kobulawayo uPrince Qubani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umholi we-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhla usole izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelene lokhetho iguqulwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Lokhu kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke ezigabeni zelizwe ezehlukeneyo ezigoqela iGogwe kaBuyane lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho lwama-by-elections kusasa. Ibandla le-CCC lisola eleZanu PF lisithi yilo elibangela lolu dlakela kodwa isiphathamandla salo uMnumzana Tafasa Mukwati utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alibangeli udlakela njalo ele-CCC liqamba amanga lisenzela ukuthi amanye amazwe alizwele. Ngakwelinye icele iKhomishini yeZAC ithi asemaphethelweni amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa kusasa eGogwe kaBuyane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekele mhlanga weStudio 7 aqhubele uMnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ukhulume ngendaba yokuyazisa ilizwe ukubana singaphi kakhulu ngendaba ke yodlame olwenzakeleke eGogwe lapha ke abokufanele hlangana nabantu ke beGogwe kaBuyane. Anti liyakwazi ukuthi kule by-election ngomgqibelo lapho esikhayelele khona ukuwina ke ngenxa yokubana ke sikhambene kakhulu njalo sisebenze kakhulu eGogwe kaBuyane kule by-election ngeSaturday. Sikontinua ngokubiza abantu ukubana ke bephume ngobuningi babo bevota nxa useGogwe ngomgqibelo kule vote ukhetho lokukhetha u-Member of Parliament weGogwe kaBuyane. So yinto ebikhulunywa ke ngumongameli. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke eqotho indaba ke yokubana ke sizahamba njani sikhangelele ukhetho ka 2023 ikakhulu indaba yama reforms ekhuluma ke ngama reforms ayi 7 aqhathekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota okuhlanganisela ke uhanjiswa ke kwama ballot box lama results okuthiwa yi transmission in real time ekhulume futhi ngendaba ke yendaba zomsakazo media freedom ngenxa yokubana labo negosi kulama journalist alinyazwayo okuyinto esiyikhondemayo kakhulu inhlelo zethu zihlanganisela ukuyakhuluma ke labakhokheli be-Southern African Union le African Union e-Addis Ababa lapho esathuma khona ke ama-envoy ubana kulungisisa indaba yokhetho njalo ke ubambe indaba ze-South Africa lama conversation azawayenza lo mongameli we-South Africa uRamaphosa mayelana le ndaba yamaZimbabweans ase-South Africa esibona ngani kufanele ilungiswe ngokubana siphiwe ithuba ukubana silungise ilizwe lethu.
Sesikhangela amalungiselelo okhetho lwakusasa, kuyini eselikwenzile njalo libona ingani luzaqhubeka kuhle?
Kule nkinga esibona ngani zizahlupha kusasa, into yokuqala yindaba ke yokuhlukunyezwa kwama-activists esibonakalayo kulohlelo oluqaliswa nguMuda Ncube labo July Moyo lezinye izigilankuba ezingaphansi ke kohulumende kamnankagwa kuZANU-PF abafuna ukuyasebenzisa ke i-violence. Thina sithi kufanele ukubana sivimbele abantu bethu kubana kungabi le violence, yikho sihambise ama-peace ambassadors ubana kungabi lo muntu ke olinyazwayo mayelana le ndaba zombangazo. Kwesibili kuzawuba lo dube le ndaba emimidiya ngenxa osebeqalisa ukuhlukumeza ama-journalist ngoba bafuna kwenzawa le ebusuku, bafuna kwenzala ngesikhathi sabaloyi ngenxa yokubana bayesaba into zabo bakwanisa ukuzenza ebukhanyeni. Thina simelele ukukhanya, bamelele ubunyama. Sokusasa yimpi yokukhanya versus ubunyama. Abantu begogwe bama lokukhanya ngoba ukukhanya yikho okufuna umuntu wenda. Akula muntu ofuna ubunyama, akula muntu ofuna ukugilamkhuba. Imigwaqo yegogwe ifile okujulayo moya babulela ilizwe ikakhulu ke labo wathi kajena batshontsha imali 5 million bayitshontsha ke besiya indaba yekhotko esemaphephandabeni wonke ilizwe lonke jikelele.
Lo ngumnumzana Gift Ostalo Siziba obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kulowe Zimbabwe uPassmore Moyo osegwetshelwe ukulengiswa umthethondaba wephezulu oye High Court wakwele Botswana ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi ayithandana layo owaye isizalwane sakwele Botswana ngomnyaka ka-2018. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMkhondisi Dube usethulela lolo daba.
Umthethwandaba waphezulu oyiHebron High Court ufumane uMoyo elecala lokubulala ongelasizathu esiqinileyo ukuthi angaphiwa isigwebo sokulengiswa. Umahluli Abednego Tafa esethula isigwebo uthi uMoyo ngomnyaka ka-2018 wabulala uMsenamang Motswahole owayisizalwane saseBotswana. Ngesikhathi sasesihlakalo lesi uMoyo wayethandana lo Motswahole. Umthethwandaba uze ukuthi uMoyo wathola umuyi elenye indoda eyake yathandana lo Motswahole. Lokhu kubikwa kwacunula uMoyo watshaya uMotswahole ngesibhakelela ngesidina ekhanda. UMoyo njalo waqamula undoda wamthola elo Motswahole isandla. UDafa utshele uMoyo ukuthi ngenxa yesehlakalo lesi umgwebela ukuthi alengiswe ngentamo aze afe. UMoyo njalo uhlawuliswe imali engamapula amakhulu amathathu i-300 pula ukuthi wangena kwele Botswana ongekho emthethweni njalo wagwetshwa iminyaka emibili ngokuqamula isandla sikalowo amthola elo Motswahole. Igqwetha likaMoyo likhale ngokuthi umahlula ethule isigwebo esilobubelo ngenxa yokuthi wayedala icala elifana lalelo kwakuqala njalo wasuka eZimbabwe ngenxa yesimo somnotho esinzima. Kodwa umahluli uTafa uthi indlela uMoyo abulala ngayo kutsho isigwebo esisodwa kuphela esokuthi laye abulawe ngokulengiswa. UMoyo ungokuqala weZimbabwe ukuthola isigwebo sokulengiswa kwele Botswana. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezifana lezithwanelo zithi kumele kulengiswa kwabantu kwele Botswana kumiswe. Wenhlanganiso le uMnumzana Thapelo Ndlovu uthi kumele kudingwe ezinye izigwebo ngoba kuphathisi ukuqhubeka kulengiswa abantu.
It is unfortunate that Botswana continues to pass death penalty sentences. I think it has proven over time that
akuyajanisa ukuthi le Botswana liyaqhubeka ngesigwebo sokulengisa. So ukhombile ukuthi isigwebo lesi siyasehlisi amacala okubulala. Siyazi ukuthi amacala okubulala ayaqhubeka eqonga noma kulesigwebo sokubulala.
Owezi mabwekele Botswana umzana Sifas Chuma okuqula lokubumba ugwalo lwe diaspora policy utsho imbono yakhe phezu kwalolu daba.
Indaba kaPASMO ibuhlungu kakhulu kakhulu ungacabanga ukuthi abazali manje bazwa njani. Awujwayelekanga especially esintwini sakithi ukuthi umuntu engekho empini ayekufa ngendlela ebuhlungu kangaka. Abazali abasoze bakwazi nalapha abekwa khona, akula kuthini. It's very very painful. Ubusuphinde ubone futhi le ndlela afika ngayo, you know. Umhamba ngeganga bazama impilo abantu bakithi, izinto zibe nzima.
Uthuma uqhubeke esithi indlela yokudinga ukuziphilisa isifake abezibaba abaningi engxakini kukhangelelwe okwenzakala ekhaya.
Generally abantu bakithi eZimbabwe sokunzima, ungakhangela eGoli every day kuyaliwa, abafuni abantu sebechiya ama-business abo. I think sokufika esikhathini sokuthi abantu bakhangele ukuthi ngoba indwangu siyakwazi ukuthi ingagijinyiswa izinja ziyilume ziyilume ngazilimale njani iyabaleka, but ungafika lapho ukuthi ubuhlungu sobubuningi ihamba iqala ukulwesi buyela emuva, sidinga zona lezo zinja ebeziyiluma. I think so kumele lathi sikhangeleni kuyini okususileyo and deal with that.
Akwaziwa ilanga umoyo azalingiswa ngalo ngoba lokhu kungabikelwa uZulu, njalo isidumbu solengisiweyo asiphiwa imuli. Igqwetha likamoyo alizange litshengise ukuthi lizaphanyeka lolu daba emthethandaba we-Court of Appeal, kuyindlela yokuzama ukubuyisela emuva isigwebo esethulwe yi-High Court. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abadabuka eZimbabwe abalenamaphepha aqondileyo ababotshwa ngamapolisa kulezi nsuku kubikwa ukuba sebefumbathisa amapolisa inkulungwana lengxenye zamarandi 1500 rand umuntu munye ngamunye ukuze bekhululwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi baningi kakhulu abantu ababotshwa eJohannesburg ngesikhathi kulabanye abazama ukulungisa amaphepha abo aweZimbabweans special permit azamiswa ukusebenza ngomphalakazi lonyaka. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso le.
Thina esikuzwayo and le nto ayiqalanga ensukwini nje, lokho kuqala unyaka nje, kutholakala ukuthi even umuntu engabotshwa aye appear ecourt uyabhadala i-fine ecourt khona. Inkinga ekhona ukuthi I think bagagamele entweni le documentation, ngoba into ye documentation in a way ibisiza eSouth Africa in a sense ukuthi ibingaba ngenye indlela yokureduce corruption. Now bazodisavela abantu ngoba amapolisa wona ngokwawo bayathi bembophile umuntu whether bafuna ukumusa kwi-repatriation center ezifana njengabolindela sasaphinde bahlangane la futhi emgwaqweni from whatever circumstances kumbuthi potiwe waphenduka udizile phambili, then it creates a complacency nayo emaphoyiseni, bagcina nabo sebezifunela nje imali, sebethole nje kuphele idlelo lokuthi abantu abangabanikeza imali ngama-foreigners. Le nto ayikhonja, thina sisafika eGoli vele sasimasitshayisa emsebenzini kwakule ndawo lapha esithi abanye bayayazi abanye emtshadweni. Sasikwazi ukuthi vele kumele usebenza usebenzela uqala usebenze yasemtshadweni imali ube usuqala ukusebenza yakho, ngoba yabe ukwazi usemtshadweni uzafika ukhunge kuphela, kuyadizwa laphana, uyathola kule roadblock kumbe uyathola iveni njalo nje sicathanyelwa kwaphana udize. Impilo igcina iqhubeka ngalolo hlobo, hhayi ukuthi sithi kuhle kodwa yiyo-ke impilo vele bekunjalo lakudala egola kusontshentshale.
Ye manje bonabo-ke ababotshwayo kulezi nsuku basiwa ngaphi? Sizwa kuthiwa-ke kulabanye abavalelwayo, kulabanye labo abadizayo, into ezinjalo. So basiwa ngapha manje?
Currently bafakwa khonapha emaselini, abanye njengoba kuzwakala nje ngamahlemhlemu ukuthi umuntu ugcine edizile. Abanye athathe kukhona kwakulesikekwana labantu babefika 6-7 abake bazama mpela ukuthi sibancedise bese Sun City bebotshele wona amaphepha. Kuyukuthi lokhu belethwa ngapha ngaze nga-approachwa la ngelinye iloya elalizama ukuthi lisibuze ukuthi kwenziwa njani ngoba abantu bayabotshwa bafike laphana babhadaliswa amabheyili baphume kuthiwe hhayi kusabhekwa indaba yakhona. So I think it's not very thought out ukukoordinator. So babo sabani baba semaseni abanye bazobafike impela nase Sun City abanye badize esasendleleni. Kukhona manje icungu labantu abakhala ngokuthi bafuna ukudeporta but it's very difficult kule system issue eyenza ukuthi bangadeporta sebaqeda abanye ngabala ama-sentences impela amacala kodwa abanye abamaphepha bonapho ukuthi uyabe botshiwe kodwa ukuthi i-deportation process is long.
Singathi-ke vele lokhu kwama-exemption papers lokhu ama-permits lawa awubona abaningi vele bekwenelisa ukulungisa
vele okwenza kwaba le exemption document ukuthi abantu babengaqualify for i-mainstream permit.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa sixoxela eseJohannesburg. Wamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwale Melika.
Imihlubulo yonke yomhlaba ibhekane lomthelela omubi okuguquka komkhathi. Kuxwayise unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Ekhuluma ngesikhathi sohambo asanda kulugqiba, uBlinken uthe ele-Philippines lisengozini enkulu edalwa lizulu lesikhukhula, ukutshisa kakhulu kwelanga kanye lokwanda kwamanzi aselwandle. Ngomnyaka odluleyo ele-Philippines lamemezela inhlelo zalo zokuphehla amagesi ayisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-35% kusiyafika umnyaka ka-2030 ngokusebenzisa indlela ezilondoloza umkhathi kusiya kusilinganiso samachumi amahlanu i-50% kusiya kumnyaka ka-2040. Elemelika liyaziqakathekisa lezi njongo. Sizimisele ukuncedisa ele-Philippines lizifeze. Kucho uBlinken, sizasebenzisa imali esizayiphiwa lugatsha lwe-US Trade and Development Agency ukuqala umsebenzi esitishini esisebenzisa umoya ukuphehla amagetsi kwele-Philippines. Ngokuya kwesikhathi, isitishi lesi sizaphehla amagetsi alungiswa ngendlela ehlanzekileyo angena ku-3,000 megawatts ngomnyaka. Amagetsi la ayenela ukusetshenziswa imizi edlula izigidi ezimbili 2 million. Ngombimbitho ele-Philippines langena ku-Clean Energy Demand Initiative okuluhlelo lwe-Melika olokuxhumanisa amazwe omhlaba lamankampani aphehla amagetsi ngendlela engabhidlizi umkhathi i-Clean Energy. Nyakenye ele-Melika lele-Philippines asungule uhlelo lwe-Energy Secure Philippines Initiative ekhuthaza abatshali bezimali abazimeleyo ukuthi bafake imali kugatsha lwamagesi kwele-Philippines. Amazwe omhlaba asebenza ndawonye emizameni yokuthuthukisa ugatsha lwezamagesi kwele-Philippines. Njengelinye lamazwe asungula i-Indo-Pacific Economic Framework, ele-Philippines limanyana lamanye amazwe alitshumi lantathu 13 emhlabeni jikelele ekuzinikeleni ukulungisa amagesi ngendlela elondoloza umkhathi. Ubalulekile lumsebenzi, kutsho uBlinken. Siyababonga kakhulu labo esisebenza labo kwele-Philippines lonke jikelele. Sonke nisehlisa imimoya emibi eguqula umkhathi. Sisungula imisebenzi ngasikhathi sinye. Silungisa amandla kagetsi asetshenziswa ngabanengi njalo achipileyo.
belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwelamelika. Abenhlanganiso yegodlwayo Community Radio Initiative emanyanele egodlwayo Development Trust yasungulwa ngomnyaka ka-2016 bathi lokhu bezimisele ukuqhubekela phambili ngomsebenzi wabo wokuthuthukisa isiqinti sabo sakogodlwayo. UMnumzana Nkululeko Juma, umqondisi wenhlanganiso le, uthi bakhangela inhlupho zalesi siqinti njalo bayasiphakamisa kwezempilakahle, kwezemvelo kanye lezemfundo. Uthuma uthi bafisa ukuba lo msakazi wabo.
Lapho uhulumeni eletha ithuba lokuthi si-aplayele ukuze sithole imvume yokusakaza ezigabeni, lathi sizithole sisesigabeni sokuthi singa-aplaya sithole ilayisensi, sithole imvume yokusakaza ngokusemthethweni.
Okwakhathesi liwufuqa njani umsebenzi wenu wokusakaza?
Okwakhathesi sisebenzisa ama-platform kumbe ukusakaza ngokusebenzisa ubulembu. Sisakaza sekulenjini. Sibuye futhi sile nhlanganiso okuthiwa iGodlwayo Community Development Trust. iGodlwayo Community Development Trust kuyinhlanganiso esiyibumbileyo singabantwana bakoGodlwayo, eyinsiza filabhusi, ukuze siyenelise ukukhangela inhlupho, izinswelo, izindubeko ezikhona esigabeni sakithi, kwenzela ukuthi isigaba sakithi singasalele emuva. Ziningi izinto okumele sizenze siphakamise isigaba sakithi. Singabantwana besigaba sekulabhosi kogodlwayo, sizama ngazo zonke indlela ukuthi siphathise isigaba sakithi kwezempilakahle, kwezemfundo, kwezemvelo, ezokwembiwa kwezemvelo, ama-natural resources. So sizama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi singaba le basket fund, singabantwana bekugodlwayo lapho esizabe siphosela khona bese sicupha khona sesikhangela esingakwenza ukuze siphakamise isigaba sakithi.
Lingathi uhlelo lwenu esigabeni senu likhangela abatsha onjanga, likhangela omama, likhangela obaba, kumbe nje likhangela izakhamizi nje zonke?
Ziningi izinto ezihlupha abatsha, ziningi izinto ezihlupha omama. Sikhangele ezemfundo, sikhangele ezempilakahle, health, ezemfundo, education, sikhangele nje ukukhuliswa kwabantwana, amathuba abantwana, amalungelo abantwana, amathuba abomama, amalungelo abomama. Sikhangele ezemvelo, ama-natural resources, ukuqhutshwa kwazo lezo nhlelo, ukuqhutshwa kwazo lezo zinto, ukuthi singabantwana bakogodlwayo singavikela njani lesigaba sakithi kogodlwayo ukuze isigaba sakithi sigcinakale siyisigaba esipheleleyo esihlonipha amalungelo aso, esihlonipha ezemvelo, esihlonipha ubuntu, esihlonipha umpila kahle yabantu. So sikhangela ukuthi siyinzalo kagodlwayo. Nanzi inhlanganiso esifuna ukusebenza kizo ziphakamise isigaba sakithi.
UMnumzana Nkululeko Juma, umqondisi weGodlwayo Community Radio Initiative leGodlwayo Development Trust, ubexoxa lo Gaina Nkumeto weStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie.
Uliviki was a Friday, lo mculi osacathulayo kodwa osedume kakhulu kobulawayo uPrince Qhubani Mpofu. Yena ke uhamba ngegama lokuthi Fab G umshana kagogo, njalo ucula umdumo kwawubizwa ngokuthi Tribal Music House Music. Asizweni ezizathisa sibanda ngexoxa laye.
Khona impova silithusela abantu la.
Alright. Webhig Ndunu, uma ngicabanga kahle ngithemba ngakini ekhaya inji inkulu funda ukuhlala phansi. Asebusuka ukukhula kungantuli lana ngizokuthunuka ngizanga kusoba. Hangiyena umduduzi inkabi ingena ensimini yami iqhawa uqoda. Hangisabi inkabi mina ngikhulele ekhaya ngizeluse
uhlule. UFab G wonjonga ugogo wakhe kusukela emncane, njalo nguye omkudaza ukuthi angene kwezomculo wagcina izinika igama lokuthi mshana kagogo. Asizweni imbali yakhe.
Mzalelwe kobulawayo
hospital. Kazi nkulela ke elokishini elidala yale Old Magwekwe. Nkuliswa ngugogo, ugogo engibonisa uthando olukhulu wangakha. Yikho ke lapho kubuye khona igama elithi mshana kagogo. Ngifunde eMagogo Primary School imfundo yami yaphansi, then imfundo yami yaphezulu ngaya eMagwekwe High School, ngaqeda senze Emmanuel Life College. Ukuhlabela kimi ngathi kwabalubizo ngoba ingoma zami siphathelane namasiko, ingoma zami siphathelane nokufundisa abantu ngomdabuko wabo. Zikhona njalo engizenza esiphathelane nentsha, kodwa ngeziningi zakhona akukhathalekile ukuthi unganani, umdala kumbe umncane, ingoma zami ziyamukeleka. Besenza qhamba mina abahlabelela abanjengoShilo Mthekhala, ungakhohlwa uMajayivana ingoma zakhe, abantu abayenza storytelling. Yikho lapho kule strength sami khona, yikho lapho kulamandla ami khona.
Osetatlayo UFAB G usebenze labanye kuphela umculo wakhe awubiza Mthobanhliziyo Travel House. Lapha uhlanganisa uMasikandi apropos play hip hop.
Singenasebenzisana nabo Diliza, uDiliza lo weKalawa from South Africa. Kumanje ngisebenzisana le Harris Hotels under new management uJordan Dube nogogo wami uNoma Dube. Yibo ke abantu manje ngisebenza nabo. Ngirekoda eSweetwina Studios, i-vocal mastering yami isenziwa ngo-15. Then i-sound engineering yama-beat isenziwa ngu-boilipi longra ingrass.
Awasho!
Kelly Chang, if you feel Elisa Upetu, Manginawe. What's the idea? Ungakambi, FG.
Kubala Lailing, Tanda Utsinga Bonga Kulu, Utano, Unkasa Wenu, and Ningumshanaka Koko, Luena Namshanji, Gilapia Kona Namshanji, Gema, Yabantu, Umuntu, Umuntu, Nabantu, Amyatolaga, Facebook, Instagram, Utwitter, and our YouTube.
Bayamthanda, bayamjabulela uFFG, umshana kagogo, umzulu wakhula elalela ugogo wakhe, okunguye besilaye kuhlelo, Woza, Woza Friday, barasane emnandi kini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sawuzomshana kagogo kula dokotela ngkhohla namhlanje sikubekela phambili sikhangela udlakela kwezombusazwe sikakehluka nesihlobo sesibone ebesigokhela umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa namhla usole izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelana lozokhetho kulwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu sithembayo uGibbs Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.